DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 17 kukadzi 2022 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine tanonoka wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti pasave netarisiro yekuti pane zvichabuda zvakatarisana neZimbabwe kubva kumusangano weEuropean Union neAfrican Union. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemamiriro akaita gwaro revavhoti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musangano pakati penyika dzomubatanidzwa weEurope kana kuti European Union nenyika dziri nhengo dzesangano reAfrican Union unotanga nhasi china muguta reBrussels muBelgium. Zvimwe zvichakurukurwa mumusangano uyu zvinosanganisa kudzvara mari kana kuti investments pakati penyika dzeEurope nedzeAfrica muchirongwa chinonzi Global Gateway Plan. Zvimwe zvichakurukurwa zvinosanganisa kuwanikwa kwemishonga yenhomba uye mamiriro ekunze, kuwanikwa kwemari nekutsigira mabhizimisi akazvimirira. Kumusangano uyu Zimbabwe yakamirirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nechikwata chavo. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti haioni vamunangagwa vachibudirira kuwana zvavanoda kubva kumusangano uyu sezvo pagara paine kumwe kusawirirana pakati penyika idzi neZimbabwe. Tabata vanodzidzisa zvemabhizimisi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatiudze zvizhinji.
Misangano yakadai inogona kuva nezvainounza zvichiendera nokuti vanenge vachitonga nenzira inenge ichipupurirwawo here neAfrica Union iyoyo. Kana dziri dzimwe nyika dzine utongo kunenge husina kujeka, Africa Union inenge ichingoti muri kutambisa nyinguva dzenyu kuuya kuno. Asi nyika dzinenge dzichinzi dzine utongo hwakanaka, zvinoitika ndezvokuti pavanosongana paya ruzhinji rwacho vanenge vachisanganisira yatinoti foreign direct investment yamabhizimusi, vanhu vane mari vomunyika kunana European Union kunana Europe uko ndivo vanenge vachiuya nehurumende dzavo kuzosongana navatungamiriri navakuru vakuru vamumukuru kuAfrica vachida kuona kujeka kwoutongi hwomunyika, kuti kana vakaunza mari dzavo imomo mabhizinesi avo imomo kuzainvesta imomo vachawana chauviri here, vachawana muino utongi kwejechetereere munyika dzakaita saidzodzo. Saka zvinouviri zvimwe zvokuti tinongoinda isu takagara takabudzwa nechekare kuti utongo hwenyu hakuna kumira zvakanaka kungotambisawo mari.
Kana takatarisa Zimbabwe zvayakaita neEuropean Union dzichiita sokuboita sokunetsana pamusoro penyaya dzamataura dzekutongo hwechekerere, munofunga kuti Zimbabwe yakokwa pachayo here kana kuti yangoendavo seimwe nyika dziri muAfrican Union?
Ndinoona sokuti Zimbabwe yangoendavo zvayo senyika dziri muAfrica Union isina kunge yakokwa, nokuti utongo hweZimbabwe hunozikamwa kushoropodzwa kwahwo pahunoshoropodzwa nyika dzokuEuropean Union uko. Saka ndofunga kuti vangoendavo kungondozamawo kutsvaga ukama pamwe nokungovandavo seri kwavamwe kuti tauya vonovo kuAfrica, pamwe vasina kunyatsokunzi vuyai titaurirane, nokuti utongo hweZimbabwe hunenge hwakaongororwa hukatomboiswa masanction mahuri hwakatarisiswa nomazvo kuti magadziriso here pakati nepakati nepakati kuti tizokwanisa kugara pasi tichitaurira. Saka vanogona kuti vaende kunodembetera president wari kukutai wachavuya avu isi nyako misika tuonya kwa misika kutidana asitavuya avu famu kuno chema chema amen
izo nyika dzeku European Union izi munoona sekuti dzinga ita kuti ma sanctions abvere munoona vachichinja moyo here panyaya iyi
andivona vachichinja moyo nokuti ushamwari hwavo nenyika yakaita seAmerica yakatsika ma sanctions acho kwakakura chaizvo kudarika ushamwari hwavo neZimbabwe saka kuti vaite zvisingadiwi neAmerica vagoti tibvisai masanctions awandione zvichiitika izvozvo nokuti musawira wavo America ari guri kuti aiwa nguva haisati yakwana yekubvisa masanctions saka European Union yose neuchamwari hwayo hwakakomba chaizvo varinge vachingotiwo aiwa hatisati taona kuchinja kwatingati tibvise masanctions iwayo.
Munofunga kuti chii chingauya na president Mnangagwa kuZimbabwe?
Pamwe ungangouya vone zvimwe zvishoma zvamapromise zvichivimbiso zvokungovimbiswa ndo pamwe zvavangangouya nazvo asi pasina chinozotevera chivimbiso ichocho nokuti pamwe vavanenge vachitaura navo ikoko pamwe vanongonyarawo kuti mukuru wedu mukuru wekuZimbabwe wavuya zvino hatingangoti hatidi hatidi vanogona kunge vana marambiro echikuru kuti tichazouya todai chivimbo dzakawanda takadzinzwa nedzimwe nyika dzakambouya kuZimbabwe vana purezidendi vacho vana vakambouya vokunana China uko vakati tichazoita zvakati vokunana Russia foreign minister akambouya vanongosiya zviri zvivimbo saka ndinoratidza kuti purezidendi vachadzoka nezvivimbo zvinenge zvisingazoonekwi navaduka ava pazvichazose hadziswa zvivimbo izvozvo ichingova nzira yekuti aiwa chimbogadzirisai utongohwe kwatakati mugadzirisa pakati tigozozadzisa chivimbo chiya.
Avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Asi sachigaro vebato rezanupf mudunhu renorth america varegis charumbira vaudza studio 7 kuti vamunangagwa vanofanirwa kutendwa pamusoro pebasa guru ravari kuita mukumutsidzira upfumi hwezimbabwe.
Mukuru wezimbabwe comrade Hidi Mnangagwa vadamwa kueuropean union kubrussels kuti vazoparticipata kumabilateral talk ariko vakamirira nyika yavo yezimbabwe. Comrade Hidi Mnangagwa vakapinda pavakapinda as a president of the country vachiparidza chirongwa chokuti Zimbabwe is open for business ndo zvaita kuti nyika yedu ive pairi economically. European Union yatozoona kuti regai tirecognize Zimbabwe nemukuru wayo Comrade Hidi Mnangagwa tichivachingamidza kuno kueuropean union kubrussels kwavadamwa vasvika ikoko Comrade Hidi Mnangagwa vane delegation yavo yabva kumusha muzimbabwe vachange variko for some days vachigadzirisa economy yezimbabwe ndo chirongwa chavafambira havana kuzviinvaita asi vainvaitiwa hakuna mukuru wenyika unozviinvaita kune imwe nyika vakuru venyika vanoinvaitiwa ndo zvaitika kuna Comrade Hidi Mnangagwa kumufambiro wavaita kuinda kubrussels ikoko kwavachagadzirisa nyaya dzeekonomi yezimbabwe.
Sekuona kwenyu vacharumbira ikonomi yezimbabwe yakamira sei?
Ikonomi yedu munyika medu mezimbabwe iri kusumukira naizvozvo tinoona isu tichiti avo vechamisa chete chete ava aiwa ngavarambe vachiita chete chete yavo vachishoora asi isu aiwa hatidzosi svimbo nokuti gudo rakabata kumeso ticharamba tichirova ikonomi iyoyo yatonaka tinozvitenda zvikuru.
Munofunga vamunangagwa vachadzoka kubva kubrussels vakabatei?
Ndikuexpecta maresults ari very positive kubva kubrussels kwaenda mukuru wenyika yedu Comrade Hidi Mnangagwa. Naizvozvo tinoti murambwi musachevuka rambai muchifamba tinoti enjoy your stay in Brussels ivai nokugara kwakanaka ikoko kubrussels kusvika madzoka kumusha.
Avo vange vari sachigaro vebato rezanupf mudunhu renorth america varegis charumbira vari parunhare nestudio 7 kucanada. Zuro bato idzva richangoumbwa reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa rakaudza vatori venhau kuti harisi kufara nemamiriro akaita gwaro revavhoti. TCC inoti haina chivimbo nezviri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission.
Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaumo Harare nhasi, vanoona nezvesarudzo muCitizens Coalition for Change vaIan Magone, vati ongororo yavo yegwaro revavhoti rakashandiswa muna 2018 neriripo pari zvino inoratidza kuti kune vanhu vari kunzi vakachinja kwekuvhotera vakawandisa asi vasina kuchinja kwavanogara. VaMagone vatiwo kune nzvimbo dzakashandirwa nzvimbo dzekuvhotera izvo zvisina kuziviswa veruzhinji sezvinodiwa nemutemo.
Tikuona kuti zvipi kune vanhu vakawanda vakatransferwa kubva kumapolling stations nemaconstituencies avanga vari muna 2018 vachiiswa kune mamwe. Zvinondobvunzabvunza kuti sei zvichiitika zvakadaizvo. Hongu zvino is normal kuti munhu kana achinge achinja nzvimbo yake kwaanogara angangoda kuti zvaregai ndigovhotera ndiri padhuze. Izvo zviri pamutemo izvozvo. Asi kana wakuzoona fanika nyaya yekukwekwe kwekwekwe central kokuti kwakatransferwa ne600 kubva mumbizo iri panext door kuchienda mukoko central. Tochizoongorora zvakare kuti vanhu vachina vakatransfera ava vakupa nzvimbo yavakapa vapo here? Tiri kuona kuti havapo, vachiri kwavakabva kwavo. Saka zvizvozvi zviri kunze kwomutemo izvozvo. Tobva ipapo pane nyaya yekuglenview south nekuglenora. Tiri kuona zvakare kune vanhu vakazhinji vakatransfera kuenda muglenora 2000. Pa-2000 ipapapa tine vatinotoziva chaivo vatanyatsokuongorora kuti uyu haasati achinja chiadhiresi yake.
VaMagone vatiwo bato ravo rinoda kuti Zimbabwe Electoral Commission SEC igadzirise gwaro revavhoti zvinogutsa mapato ese zvematongerwo enyika sarudzo dza2023 dzisati dzasvika sezvinodiwa nemitemo yenyika.
Asi tiri kuti tinoda kupa SEC mukana kuti vagadzirise tsvina isi. By-election iri kuyai ngatiione uri mukana wokuti tigeze tsvina dziri ipapa so that patinozopinda muna 2023 munhu wese anenge ari kutenge taakutarisira kuti izvozvi outcome yachona haina anozopokana nayo.
VaMagone vatiwo vari kushamiswa nedanho rakatorwa nezeki rekufamba richinyorisa veruzhinji mugwaro revavhoti isina kubatana nehofisi yemabharani mukuru wenyika kuitira kuti vasina zvitupa vawaniswe. Bato iri rati iyi nzira iri kushandiswa nebato rezanupf mukubira sarudzo sezvo vamwe vanofanirwa kuvhota vasina zvitupa, izvo zviri kunetsa kuwana munyika.
Susu takanga tapuwa promise nezeki yekuti vachange vachishanda ivo nevanhu vekuaregistrar general panyaya dzezvitupa kutoto wapedza kupuwa chitupa chako panapa ubva waenda pane rimwe disk ubva waregistra. Izvezvo hazvina kuitika. Inii ndikataura nasekretary wehome affairs vanhepera kuti kuchiko chamaa kuita zvikanzi aiwa vezeki vaita mbimbi ndoka apo. Isusu gadziriro yedu yezvitupa iri muna April.
Asi mutauriri wezeki amai Letitia Kazembe vati havana chikonzero chekubirira sarudzo sezvo ZEC riri sangano rakasununguka risina bato rezvematongerwo enyika rarinotsigira.
Vaikuturika
ngabiridzirei sarudzo. Hatisi kubirira sarudzo, tinowanei pazviri? Hatina chinangwa chokubiridzira sarudzo kana kubiridzira rimwe bato. Tiriko kuona kuti paitwa sarudzo dzejekerere. Hatina bato ratinotsigira isu, takasununguka.
Vakafanobata chigaro chemutauriri wemutungamiriri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostelos Siziva vatiwo vari kuzoshandisa sarudzo dzemabai elections senzira yekuona kuti ZEC inogona kuita sarudzo dzakachena here kana kwete.
Election rino tinorishandisa kwese inonzi side meal kuchirungu kuti titeste capacity Zimbabwe Electoral Commission kuita my elections asina mirijonga kuita my elections asiri contested munyika muno ndosaka tataura nyaya voters rule tataura nyaya level playing field tataura nyaya ye transmission ema results boss kwatukuenda uko tikunotesta capacity yezeki but tabva ikoko tikunotesta yedu capacity yekudila nenyaya dzakasiyana dzakafana nenyaya yekuti ticha deploy ma agents nyika yese ticha deploy ma observers nyika yese tinenge tine vanhu kwese kuti prove toita own parallel voter tabulation process kuti radza vanhu vezimbabwe kuti tiri ready kuno forma next government nenyaya yatinoti nechirungu election preparedness
mogwaro rayo kune veruzhinji zeki notinobvumidzwa nemitemo kuchinja nzvimbo dzekuvhotera zeki inotiwo harisi basa rayo rekuona kuti munhu anogara panzvimbo yaanyoresa here kana kuti kwete sezvo ichitarisa zvinenge zviri pamagwaro anenge auya nemunhu kuzonyoresa kuvhota zeki inotiwo kana gwaro revavhoti richakavhurwa kudai zvakawanda zvinogonawo kuchinjwa asi inoti hachisi chokwadi kuti iri kuchinja miganhu yematunhu urongwa hwekunyoresa kuvhota hunotarisirwa kuenderera mberi munzvimbo dzese munyika uye zeki ichashandisa zviri mugwaro rayo muna nyamavhuvhu mukuona kuti matunhu achange akamira sei musarudzo dzichaitwa gore rinouya ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Bato rinopikisa reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora rinoti riri kuparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro muguta reBulawayo nemusi weMugovera pamberi pesarudzo dzemabi elections dziri kuitwa muna Kurume. VaMonzora vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu. Izvi zvinotevera kuparurwa kwehumwe urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwakadai hwakaitwa nebato iri mumusha weHighfields muHarare svondo rapera uko vanhu vanonzi veMDCT vanodarika zviuru zvishanu vakaungana kunyange hazvo vamwe vachiti urongwa uhu hahuna kubudirira. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vanoti urongwa hwekutsvaga rutsigiro urwu vacharuitira muPelandaba Hall vachiti vasarudza kuitira muchivakwa ichi nekuti vanoziva kuti vanhu vashoma vanobuda musarudzo dzeby-election uyewo senzira yokuzvidzivirira kubva kumhirishonga yezvematongerwo enyika. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu mutungamiriri webato redu reMDCT vaDouglas Monzora vanenge vari kuBulawayo nemusi weMugovera kuparura zviri pamutemo campaign yedu yemabai elections iyoyi. Chazova kuti nzvimbo nenzvimbo ine zvinhu zvayo zvainenge ichichema nazvo, saka kuBulawayo uko kune zvinhu zviri kuchema nevana veZimbabwe. Vanoda kuziva kuti bato redu rakamira papi maringe nezvinhu izvozvo. Saka mutungamiriri wedu anenge ariko ikoko kuBulawayo nemusi weMugovera.
Tinoona kuti musangano uyu muri kuitira muhall, asi musangano wapera wekuHarare makaitira munhandare kana muground. Sei masarudza kuitira muhall inogona kutakura vanhu vashoma tichienzanisa neground kana nenhandare yepanze?
Nyaya yekuti tiri kuitira pahall haiyoyo haisi nyaya, nekuti malogistics anoenderana nekuti mawana nzvimbo kupi. Kakawanda kacho MTC inoitira marali ayo kuwhite city, but sezvamunoziva mese by election haiwanzo ite kuti vanhu vakawanda vabude kumunyaya dzematongero enyika izvi. Saka taona kuti hall inenge iri right, and tinenge takatarisira kuti kana iri kupera ndava kuvanhu ndokune vanhu kwacho, saka zvinozotirerukira panyaya dzemari. Uyezve kuBulawayo hakuna nyaya dzekuitira kumameetings kumaground sezvinoitika kuHarare. It's either munenge muri kuhall kana muri mustadium akaita seWhite City kana kuti Stand Square kana kuti Amphitheatre. Nzvimbo dzakaita sana Amphitheatre dzingowaniki ipapo ipapo, dzinoda booking yakawanda. Zvino izvi zvinhu zvatafunga nemusi wechipiri, saka tikabva tafuma tati takuenda kuBulawayo. Saka nzvimbo idzodzo hombe dzaisawanikwa. Uyezve pane consideration yekuti pahall panenge pari safe. Munozova kuti Mazuwa kapurawa tiri vanhu vasina kuwirirana nevamwe wedu vatanga tiinavo, saka tidi kuzoita kuti kana vakafunga kutikanganisa kana kuti tikakanganisa nani nani zvake towanikwa tichitadza kuita musangano wedu. Ndo zvimwe zvaita kuti tiitire pahall yakavharika.
Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaWitness Duve vari parunhare kuBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi mashanu 350 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 5,379. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru makumi maviri nemakumi matatu nezviviri zvine mazana maviri ane gumi nevatatu 232,213. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yokutanga yokudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu nemakumi maviri nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevaviri 4,322,792. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi mashanu nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nevana 3,353,554. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi masere nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 89,659. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday America inozivisa kuti ichatarisisa sarudzo dzichaitwa muZimbabwe mwedzi unouya, pamwe chete nemafambisirwo ari kuitwa gadziriro yesarudzo uye kuti mapato ari kutsvaga rutsigiro sei. America inoti sarudzo dzamaby-elections idzi dzinokosha mukukurudzira utongi hwejekerere. MuNewsday makare, sangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoshora zvikuru mabhizimisi richiti ari kubatsira mukutambudzika kwevanhu, richiti makambani mazhinji ane mukana wekuwana mari yekunze vachizoitengesa pamisika mitema. Chronicle rinoti hurumende yeSouth Africa yapi kutarisisa mhirishonga nekurwiswa kuri kuitwa munyika iyi kuabva kure, kusanganisa zvizvarwa zveZimbabwe. Sangano rinozviti Operation Dudula rinonzi riri kuonesa vabva kure nhamo munyika iyi richiedza kudzinga vabva kure kubva munyika iyi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Mangwanani pano paStudio 7 vatoranuka hwande. Muri kutaura nambuya tako kuno kuSouth Africa. Nyaya yekuti mabhodha avhurwa, voti munhu ngaave nevaccine card nevaccine test. Izvozvo manje hazvishandi, ndozvangogara zviripo zvikuru kuti hapana chachinja. Saka nyaya iripo ndeyekuti tinoona kuti vanenge vakushaisa chivimbo kune vanhu vaya vaya vasina kudi, vasina kubayiwa. Nekuti munhu anenge achingoti zvakafanana, chero ndakabayiwa ndinongodiwa chi, ndinongodiwa ingirikini vaccine later. Saka nyaya iripo dai vanga vati vanhu vese vakavhaksinwa vese vafambi, zvaita chidokwa dokwa chevanhu vasina kuvhaksinwa kuti vavhaksinewo.
Tokwasei nemufaro vashamarari veStudio 7 vanamukomata nonoka wante. Ndoda kutaura pamusoro peavo vanonzi vakambomiswa basa nemutungamiriri wedu vanonzi Chamisa, ndichiti ngazirege kuvadya muwe nekuti vaito vapo paitwa tsoro idzo dzidzina na Douglas Monzora. Saka vakuzoona kuti aiwa Douglas Monzora uyu angosara angova muti usina midzi. Saka vakuzama kuda kutevera futi kuti vakwane kunovhiringidza futi mwana mutsva azvarwa uyu tichiti aiwa Magona ipapo mutungamiri wedu vanoso Chamisa, ndichikurudzira veruzhinji kunovhota. Neniwo nditori munzira kunorejista kuvhota. Ndatenda zvangu.
Zimbabwe haina mabasa. Vashandi vemazupo chaivo chaivo vari kuchema. Ivo vanoshandisa maus tinoshandisa mabhondi. Iwe unoedza kuti mhando nemutungamiri waunoti wenyika yako. Ukabva kuSouth Africa wadzimba wadzidzoka kunyika yako, unodzoka futi kunyika yako wosvika pamba paurugara paugara maChina. Asi unosimuka iwe utaura zvanzi pamberi neZANU PF. Unogara muekwete nomwa mvura inovera zvokuti kana iwo maoko havagezi nayo. Bari unomira uchiti pamberi neZANU PF, aiwa Zimbabwe ngatipepuke. Zimbabwe ngatipepuke. Vhoti yako yaunovhotera ZANU PF ivhoti kuti unofanira kuisa kuna vachamisa. Then vhoti yako yakakosha ndoinoita kuti ugare zvakanaka mune ramangwana. Ngatibatanei semhuri yeZimbabwe. Isu tinotaura kuti wana wembwa anosvinura nguva imwe chete. Edzawo kusvinura, bvunzawo maMBC Alliance. Chinondishamisa ndechekuti mukanzwaona unosapota ZANU PF haana kana neshoko hwani raanogona kutaura kuti ndinosapota ZANU PF nekuda kwekuti inoita zvakati nezvakati. 40 years uchivimbiswa basa, but izvo zviri muSouth Africa. 40 years uchivimbiswa zvakasiyana siyana, but haona. Aiwa ngatipempukei vakomana. Pamberi ne Triple C, pamberi ne Triple C, ngativhotere vachamisa vapinde panyanga.
Makadi Studio 7 vatungamiri anatanonoka wanda nana Blessing Zuru. Ini ndiremashoko angu madiki, handizive kuti ndanzwa nenyaya yana Chamisa yekuti vadhizovha vanhu vavakabva nawo kuMDC Alliance vachienda kuTriple C. Ichocho ndochokwadi, vanofanira kudhizovha kuti zvive zvitsva sebato idzva. Pasazova nemuhwezvo wokuti ini ndakabva uku ndichisvika uku sezvakatwa naDhagi vachiti vanotipa tucheni twavo wokuti yanga iri MDC T tikaenda muMDC Alliance. Saka ingori cheni 1 iyoyo inofanira kubrekwa kunzi zvizikanwe kuti kutriple C uku rabato idzva ravambwa patsva. Ndomashoko angu ipapo Chamisa rai, asi haafanira kurasa vamwe vaka.
Wahwane makadiko kwamuri. Apa ndinoitwa mukoma Shadrack apa apa CCC apo ne pachamisa apo ka anopota achienda kumareserva kunana Nyanga, kunana Hondevhari, kunana Chivhu, kwese everything achifamba achitaura kuti ndachinja ndapa yelo. Payero ndopatiro tirikuzotonga izvozvi, hatina chimuti ndechedu. Ataramba vanhu vanoriga vigareze kuriga malation atidi pazeka apo, tarisa pazeka zvanagakanye zvakutaura vanagakanye hazvina musoro. Zeki ngaikurudzira vanhu kurejista kuvhota. Zeki ndo zvatikuda chete bhozi, hatichadi kutongwa neZANU PF since 1980. Hazvibudiba hazvakaoma. Gore rino tirikuzotohwinda chimuti ndechedu paCC apo, pachamisa coalition apo ndipo tirikuda ipapapo. Good.
Makadi zvenyu ruzhinji rweZimbabwe nemashamarari veStudio 7. Ndinoda kutaura maringe nenyaya yevarairidzi kuti hurumende yeZANU PF koshesai education yedu sezvaitwa navamugabe. Iko zvinezvi tinoona makumanyamaya mutsvagari kutsvigiro kumaruwa, avo vane vana vasina mukana wekuti vaite maextra lessons asi makusvaga rutsigiro rwekuti mugare panyanga. Vabereki vasvinura vakuona zviziva izvozvo. Musazoti hanzi masanctions ndi muri kuzvikonzeresa izvozvo. Tarisai pamakatarisana napo, ipai varairidzi zvavakafanira vaende kumabasa anodzidza, kwete zvamuri kutaura zvisina musoro izvizvizvi. Ndinotenda mafira kureva ngoko.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zvamabhizimisi inoti pasave netarisiro yekuti pane zvichabuda zvakatarisana neZimbabwe kubva mumusangano weEuropean Union neAfrican Union. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemamiriro akaita gwaro revavhoti. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupazve dzimwe nhau. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.